The Galatian boy, the one. Umboy with the key, munu wesangori maki. Chantu work, soy the one. Kasme funga ndirudati amperi. Yesho, kasme funga ndiri kutamba eri. Kasme funga ndichango uya ndabanda paya eri. Kasme wana kunge ndiri chanachi sinaka nanjkeri. Majenda uya, majenda uya manje andiperi. Yesho, kasme funga ndiri kutamba eri. Kasme funga ndichango uya ndabanda paya eri. Kasme wana kunge ndiri chanachi sinaka nanjkeri. Majenda uya, majenda uya manje andiperi. Mangerengereva uze kutandi pere pere Wada kundi tikirira kutakunge peri peri Tango kurane pano tiri kuenda mberi mberi Anda kuya kuarare kuzotamba ini mazwa Richi gotana chiri kuchinja kuita mbuzi Fada kutisa kumashure kunge tine mapere mbuzi Bari kurara patiriva uze chakava katirira gluti Musati pushe gana tane mbiri kwe ishoji mumbori kupi
Banga, tino gazira mabanga Chakaro hondo zemango makare saka muchachiti magamba Zepsungura ijarira kweze nyango mugada kuzviramba Andina wandino nyara ende kumeso andina ganda Kii yango ikukinura chimbumira ikulauda Matuvenga muchagara pasi mucharara nebutsu manyaudzwa Wevirangu rinonyudza kara ima wautza Vakawanda vachanyura asi handisi munutsa Lutsa
Yesho Kasme funga ndiri kutamba eri Kasme funga ndichango uya ndabanda paya eri Kasme wana kunge ndiri chanachi sinaka nanjkeri Majenda uya, majenda uya manje andiperi
Yesho Kasme funga ndiri kutamba eri Kasme funga ndichango uya ndabanda paya eri Kasme wana kunge ndiri chanachi sinaka nanjkeri Majenda uya, majenda uya manje andiperi
Kudeda wese ndikurova maheti chete no cap Hameno vaiti yeah Hip hop kuno iri safe Muchanyarira kupi muchawandira kupi nekuti mastrizi tabenga Zvekufunga tichamira tisati tasvika izvo gara imatsveta Vese vachanyura kunge tetaniki Nekuti ndiri mudouble chick Vanofunga semaluza ava vanofunga semasatanist Ava vafana vapinda peace Nemi vapinda mucrisis Nemangoma ndova babatidza Muchikona ndova unganidza
Mugaratia musati mamuziva Yendine ma dreams aga wanda ndo masiva Yendo vaziva vano zviti vano siva Vane tumalisti twa avo twa vano shisa
Aiwa hazvina basa izvi Muchango budonge vachipinda kunge pakambani
Harisi gemu rekumba kwenyu kairi jamani Ndiri kuuya ndiri ndega kuta kunge tazani Yesho Kasme funga ndiri kutamba eri Kasme funga ndichango uya ndabanda paya eri Kasme wana kunge ndiri chanachi sinaka nanjkeri majenda uya manje andiperi
Yesho Kasme funga ndiri kutamba eri Kasme funga ndichango uya